Statutory Instrument 64 yakavapo nokuda kwehumiriri hwaibva kune vetsuro vemabhizinesi. Vamwe vacho vaiuya ari makambani, vamwe vaiuya vari mubatanidzwa weZNCC, vamwe vacho vaiuya vari mubatanidzwa weCZI, vamwe vari zvikari zvimapoka mapoka ive makambani anogadzira zvinhu muno. Vachinge vauya vachiti vane zvinhu zvavava kukwanisa kugadzira nokuda kwerutsigiro rwavanga vachipiwa nehurumende nemikana yavanga vachipiwa kuti vagadzire zvinhu muno muZimbabwe, makambani anofanira naana Surface vanogadzira mafuta avanogadzira anobva musoya bean kana mucotton seed, vanga ivo patakatanga makore matatu apfuura capacity utilization yavo ichiaverage kuma 10%, nokuda kwokuti vaigadzira vasingakwanisi kuseenzesa mishini yavo yese, capacity utilization kana ichinge iri pasi, makost avo anokurawo zvinoita kuti zvinhu zvavanotengesa zvoita mitengo yakakura. Saka vakauya vachiti no, isusu tikakwanisa kuwana rutsigiro rwokuti timbowana rutsigiro rwekanguva kuti tisumudzire mabasa edu, tikwanise kutengesa zvinhu zvakati wandei, mishini yedu iseenzeswa yakawanda, zvinoita kuti tinge tichikwanisawo kuzopa mari kuhurumende tichiwana mabasa akawanda atinochengetedza. Nokudaro hurumende yakaona zvakakodzera kuti timbovapa chinguva chipfupi chokumbovati aiwa zvokunze ndingazvimbomira.
Chimwe chichemo changa chiri chekuti munyika mune nzara, zvingaita here kuti pambomiswa kuti vanhu vapinze zvinhu munyika, Honorable Bimba?
Nzara yemabhara here? Mabhara inzara here? Kushaya bhara inzara here? Ndiani unodya bhara? Kana achiti unodya bhara, unodya conveyor belt. Ngauye timupe maconveyor belt kuti nawo chipinza vanhu vadye. Nzara yavanoda inzara yechi. Hapana pakambotaurwa kunzi tiri kuti musauisa chikafu. Hapana pazvakataurwa. Tiri kutaura zvinhu zvinogadzirwa, processed goods dzinogadzirwa neindustry. Tiri kutaura kuti hakuna cooking oil yakazara iri kutoiexportwa. Zvinotaura kuti imwe ichipinda kuti zviitetse. Nhasi motambura mochema futi muchiti vana vedu hamuna mabasa, imi muchinotenga mafuta ekusouth Africa, iyo mafuta munawo munomu.
Ko, pamutengo apa ndo chimwe changa chiri chichemo kuti zvinenge zviri kuti dhurei zviri kugadzirwa munyika izvi, uye zvimwe zvacho ndezvemhando yepasi mbichana, kana kuti yatingati kwalitiya.
Kana capacity utilization ikakwira, mitengawo inodzika. Zvinhano zvatiri kutora hatisi kutora tichiti no, tiri kuda kungosapota, tengesai nemitengo yamunoda. Tine monitoring committee inosanganisa vemabhizinesi nesu kuona kuti vaya vatinosapota mitengo yavo inodzika.